Tanga takatarisira kuita musangano pazuva ranhasi asi minista havana kukwanisa kuuya. Tabvunza vaRoni Mwamwepa vanova ndivo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mudepartment reHome Affairs. But havana kutipa date vangoti vachazotizivisa asi pavhiki rapera tatakatarisira kuti musangano wacho uchaitwa pazuva ranhasi.
Makambenge manyorerawo kumuzinda weZimbabwe uri kuSouth Africa uko maapuwa here mhinduro kusvika parizvino?
Hapana mhinduro yati yauya. Sekutaura kwandakaita pavhiki rapera tatakangomirira zveisu kuti patinenge tanzwa mafambisirwo azvichaitiwa naminista kuti vanhu vachange vachiita sei pavanoenda kuHarare, ndipo pataikwanisa kuti tizonoona muzinda weembasi yekuZimbabwe.
Mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa? Vari kuti kudii vanhu?
Ndikati vanhu iko zvino vachakavhiringika havasati vaziva kuti zvinofamba sei. Asi ndakandisine chikumbiro chokuti vanhu vazive kana vamwe vanenge vachida kuti vawane information vakwanise kubata vanhu vanenge vachitevera. Tina purezidendi vachinogwenya, vanokwanisa kuvafonera, kwoita chairman Isaac Mzimba vanokwanisa zvekuvafonera. Kana kufonera ini ndindinoona nezvekubudiswa kwemashoko Mzenda Daniel, then tine mubati weHome anonzi Farisai Murege vanokwanisa zvekutaura naye. Then pamaprovincial coordinators edu tine anonzi Brian Tumbo uyo anoona nezveGauteng province inova inokavha vana Johannesburg, vana Pretoria nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Then tina Bishop Mafunga uyo anobata kuKwaZulu Natal kunova kuna naDurban. Poita anonzi Walter Mzimba wake ari kuEastern Cape vanokwanisa zvekubata iyeye. Poita anonzi Innocent Wenjere ari kuWestern Cape naTarewa ari kuLimpopo province, kwozoti kudzai Chawawa ari kuMpumalanga province. Ika vachikwanisa kuti vavabatsire.